Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanove nhengo yeZANU-PF vanoti zviri pachena kuti musika wekutengeserana mari wakaparurwa neRBZ uchiitwa chipiri choga choga uri kushanda zvakanaka.
Zimbabwe dollar paparo market volatility yacho yadzikira, mari yaane direction. Saka tinozvitarisira zvekuti auction market yakushanda nemazvo nekuti tirikona rate racho rakastabilize. Pamasvondo matatu adarika, rate yakatanga iri pa 1:83 payazoenda pa 1:82 izvo zviyauya pa 1:81.7 foreign currency.
Vamponda vanoti RBZ inofanira kuita musika uyu zuva roga roga uye kukurudzira vanhu kuti vaendese mari kumabhanga.
Reserve Bank inofanira kuwedzera viri kana katatu pasvondo kusvikira zvauzoitwa every day. Zvinoreva zvekuti price yacho inostabilize and supply yacho inenge yakuoneka kuti mari zvacho yekunze iripo. Saka ndozvo zvimwe zvekuti Reserve Bank inofanira kubatsira maexporters akwanise kugenerate more foreign currency. Foreign currency iyo ndiyo inozoya kuauction market zvinostabilize mari. Saka tichatarisira kuti izvozvi restrictions anga yakaiswa necovid lockdown akuita achisimudzwa, zvinoreva kuti economic activity ichange ichiincreasawo. Saka auction rate inofanira kunge ichiwa nemari yakati wedzerwe kuwanda. Saka Reserve Bank inofanira kutora mamwe mamezures anoencourage vanhu kuti vabhenge dzimari dzavo dzekunze dzipinde musystem, munhu asaendese mari nemukoto. Nekuti kazhinji chakati mari muauction iwande ndechekuti vamwe vanhu vaisiotumira mari nana malaicha nechichi vanga vakuforceredzwa kuti vatumidzire through the banking system, nekuti banking system ndiyo yanga yachishanda pasina vanhu vanokosa mabhodha vachidii. Saka izvozvi mabhodha akuvhurwa zvakare, saka dzimwe mari dzinotanga kupoya zvakare. Saka Reserve Bank inofanira kuramba ichiita mamezures nemaincentives ekuencourage vanhu kuti vashandise the formal system.
Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr Israel Murefu vanoti pachiri kuda nguva yekuona kuti mari yekuAmerica inodiwa nevemaindustry icharamba ichiwanika here pamusika uyu.
Kune mabhizinesi kunyanya aya ari papriority number 1 ndinofunga kuti zviri kubatsira, nokuti vari kuwana mari nemutengo iwoyo kuma80, nokuti pamusika mutema rate yacho inonzi iri kuma100 or above 100. Asi haasi munhu wese ari kuwana mari pamusika weauction yeRBZ. Vari kumapriority ari kumusoro, kana kuti yatingati priority number 1 maybe ne priority number 2 vamwe, kureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuwana mari kunze kweauction. Zvichireva kuti parallel market inenge ichiripo, asi tiri kuona kuti haisisina kusimba kana kuti haicharamba ichisimuka. Onawo zvakare kuti money supply inenge iri under control. Saka kana money supply iri under control, mari yekutenga foreign currency inenge isina unyanya wandisa zvokuti demand inokura. Saka demand yati dzikei nekuti mari ishoma inowanikwa nevanhu vanoda kutenga foreign currency.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti musika uyu wabatsira.
System yanga iko pasati pauya auction yanga iri yemacontrol, saka zvazviri kuwandudza upfumi hwenyika. Saka tinoona kuti auction iri nani zvakanyanya nekuti iliberalization uye ideregulation yemarket inobatsira pakuunzawo confidence muekonomi. Asi zvakakosha ndezvekuti pasave neinterference in terms of determination of foreign exchange. Makaonawo zvakare kuti takambointroducea auction nguva yapfuura, but takazoita kuti isashande zvakanaka yanga iri nyaya yeinterference, especially pakudetermina exchange rate.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti hapana zviri kunyatsobuda zviri kuoneka pamusika uyu.
Tikaongorora kuti pamwedzi woga woga Zimbabwe inopedza mari inosvika $500 million ichitenga zvinhu kunze kwenyika, mari iyoyi iri kubuda kumamarkets eZimbabwe kunyanya kublack market. Kuauction system svondo yoga yoga hurumende inokwanisa kupa mari inosvika $18 million pamwe pacho $15 million. Saka zvese zviri kutaurwa navamangudya navamutorinuve kuti auction system yabuda zvakanaka kunyeperana, tinotarisa mafigures kuti kuri kubuda mari yekusvika ku $78 million pamwedzi iri kupuwa kuma kambani za vare kudamari ze kutenga zikwani siro kupako nze kwenyika.
Ko, panya ye kudzikamisa dola remunyika tabunza muzvinafundo mugano.
Chimwe chiri kuratidza kukachamadza chekuti rate yacho yairamba yakamira pa 82 against 1 US dollar. Asi market, black market, iri kuma 120. Saka zvinogona sei kuti svondo iyi rate iri pa 83 svondo yakuteya yonzi yapa 82 yonzi yagain? Iyo mari isina kuwedzera mumarket. Hakuna economics dzakadaro, hakuna mabhuku economics. Rate inotogaina kana foreign currency yawanda munyika. Saka zvinoreva kuti pane manipulation iri kuitika. Saka inokwanisa kubudirira zvaya manipulation iyoyo nemasvondo mashoma. Asi kwatinozoenda uko haukwanisi kuramba wakavhara mvura nemadhaka, inopamuka.
Kunyangwe pasina kuwirirana kuti musika uyu uri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete, nyanzvi munyadzi zveupfumi dzataura nestudio 7 dzose dziri kutenderana kuti chinodiwa nenyika kusimudzira mabasa ekugadzira zvinhu muZimbabwe zvichitengeswa kunze kuti nyika ikwanise kuona madhora ekuAmerica anodiwa kusimudzira upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.